tasvitsa magwaro edu kugare guru remuZimbabwe reconstitutional court tichikumbira vatongi vedare iri majudges ezimbabwe kuti vatonge nyaya yatiri kutaura yekuti mutungamiri wenyika president Mugabe anenge akundikana kutungamirira nyika zvakanaka achiteedzera mirayo nemitemo yebumbiro redu remutemo wezimbabwe izvi zviri kukonzerwa nemashoko ari kutaugwa navamugabe nemaitiro avari kuita atinoona sekuti ari kutokuchidzira kuti munyika munge mune mhirizhonga nekutyisidzira ruzhinji nerudhende rezimbabwe saka ndozvakaendera kunare guru renyika tichiti majudges ngaamboongorora kuti nyika ichiri kutongwa zvakanaka here mutemo wekuteedzerwa here vamugabe vari kubatanidza vanhu here vari kuprotekta macitizens here sezvinodiwa neconstitution yezimbabwe
asi munoona here midare richizotonga richiti vamugabe vasiye basa nokuti vatadza kutonga
nekuwo maonero rese rinofanira kutonga richiteedzera zviri pabumbiro remutemo nekuongorora kuti zviri kuitwa navamugabe izvi zviri mugwara rebumbiro redu remutemo here kana tazvisi
imiwo zvamaita izvi munoona zviri pamutemo here zvokuti munoenda kudare muchida kuti mutungamiri wenyika asiye chigaro hazvisi zvinoitwa here kuburikidza neparamende yaungati impeachment kana kuti kana vakanga vasinganzwe zvakanaka
zvinoita zvataita tatiedza tichiteedzera murayo weconstitution yezimbabwe zvirimo zviri provided for mubumbiro rezimbabwe kuti munogona kuita zvinhu zvakadaro muchibvunza dare muchiende panyaya dzenyu kudare guru renyika richizoongorora rokupai mhimbiro yekuti ivo vakuru vakuru vemutemo vanozviona sei saka zviri pamutemo zvakanyanyisa zvinhu zvataita nhasi kodzero dzevanhu vezimbabwe kuti vaite izvozvo
saka dare rati nyaya yenyu ichanzwikwa riini
dare rati nyaya yedu inofanira kunzwika within the next 10 days inofanira kunge yatogarirwa pasi magweta agara vakutidzana imomo vabuda nemhinduro yekuti nyaya iyi yakambomira sei purezidendi vakundikana here kana kuti havana
magweta ari kukumirirai ndeapi munyaya iyi
hatisati taona magweta pari zvino tiri kuzvimirira tega semacitizens ezimbabwe asi kune magweta akawandisa maadvocate nemaadvocate akamirira kuti kana nyaya iyi ichinge yanzi ngaichigara dare vakazvipira kunomira pamberi pedare vachikwikwidza kuti zveshuwa mutungamiri wenyika akundikana kutonga nyika zvakanaka.